Moyo kutaura pa wechopie demokrasia kutaura nyaya kuti region yetu sadaki continue yetu Afrika ino kwanisa kubatsira sei kuti my elections in Zimbabwe ave my elections kuti vanhu havazokakavadzana kuti umwe apira umwe umwe achitaura kuti mabhosi aka anamuririrwa kushi
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu
tinofanira kuita sezvo kuti opposition yemuzimbabwe neino opposition chipc inofanira kuenda kusada zvinovapa nhoroondo yekuti tararaimuone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 achingokakavadzana saka hatibatsirei kuzvise maelection yekuti hatikakavadzani the problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti dabiwa saka zvinofanira kugadziriswa tisarudzo isati yatanga
asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadziritsike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo
zvinogona kugadzirisika kana date inova ndiyo inoita maelections muzimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu